Msangano unenge uri kufamba zvakanaka, uri kubata nyaya dzinokosha kuzvizvarwa zvemuAfrica, uri kutaurwa nevanhu vari kutaura zvinhu pajekerere, zvatinoti muchirungu vari kutaura with honesty to one another. Chanyatsodzibata pane zvataurwa ndechekutarisa yatinoti extremism iyaya, chigandanga nemhirizhonga dzinoitika kuEthiopia, Nigeria nekumali neextreme violence dziriko. Vabata bata nyaya yeZimbabwewo vachichema nesu mukurasikirwa kwatakaitwa nekukuvadzirwa vanhu kwatakaitwa nekuvhiringirwa nyika yedu kwatakaitwa. Asi chakanyanyokosha chavataura ndechekutivo 70% yeincome yemuAfrica resources iri kurasika kana kubiwa. Corruption ndinova ndori topic yavari kutidana nayo ndemwe timu yavo yekutidana necorruption. Saka kubvisa corruption nekumeka sure kuti zvicherwa namaresources atinawo, our good land, our good production, our good minerals, which 80% of what the world needs is in Africa. Iwayo yesaya maresources iwayo afokasi kushanda kudevelopa malocal economies, not kuisa mupocketi dzevakuru, kuisa mupocketi dzevanenge vanenge vachitonga.
Sokuona kwenyu, munofunga kuti African Union ingaita basa rakakwana here pakumisa huori corruption?
Inofanira kuva ne protocol yekumisa huori. One of the weaknesses ye African Union is the so-called non-interference. Nyimunezimwe yezvitikozvamunezimwenyika, which if you look at closely, it's different from the European Union or ma regional bodies. African Union, because the non-interference yavo panongotineka bit of intervention kavainako muissue the elections. It's more intervention. But zvinofanira kuitika ndezvokuti kufunga kwangu namaonero ndezvokuti African Union inofanira kuseta mastandards. Kana yaseta mastandards, inofanira kuva nenzira yekusanctiona nyika nhengo dzayo dzisingamiti standards. Nokuti ngatisakanganoi kuti muono wavaGaddafi pavakapropoza nyaya yeAfrican Union tichibva paOAU yanga iri yokuti eventually tive borderless.